Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 19/2024 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano emakereke munyika anyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachivatenda nezvavakataura kwamutare kuti vari kuzosiya basa panopera temu yavo muna 2029. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump votambira zviri pamutemo kusarudzwa kwavo kuti vamirire bato remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika. Vamwe vagari vekumaruwa voshandisa zvimudhudhudhu mukufamba nekuda kwekusamira zvakanaka kwaita migwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano akawanda emakereke abatana nasi kunyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiva korokotedza nemashoko avakataura kwamutare kumaNicaland kuti havasi kuzotonga kusvika madhongi amera nyanga vachiti chitsvambe chave kubato ravo reZANU PF kuti risarudze mumwe mutungamiri mutsva. Makereke anyora tsamba iyi anosanganisira Christian denominations in Zimbabwe anotiwo Evangelical Fellowship of Zimbabwe EFZ Union for Development of Apostolic Churches in Zimbabwe Zimbabwe Catholic Bishops Conference ne Zimbabwe Council of Churches mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weZimbabwe Council of Churches Reverend Makumbe kuti tinzwe nezvedanho ravo iri.
Mashoko iwayo isu semateke taafarira zvakanyanya pakuti vafunga kuremekedza maconstitution enyika ino kunyange nepolitical party yavo.
Sei izvozvo zvakakosha?
Zvakakosha pakuti tisaremekedza constitution munyika munoita order.
Saka tsamba iyi maendesa here kuhofisi kwavo?
Nyora kuhofisi kwavo yakaita kuitwa kwavari hivyo chamutungamiri wenyika chiva akorokotedza kuti kutaura ikoko nekufunga ikoko kwakanikisa.
Asi katiri kunzwa kuti vamwe mubato ravo mwanenge vari kuti ngavarambe vari panyanga nekuti vari kuita basa guru munyika umu.
Izvozvo tinozviziva kuti kune vamwe vacharamba vachitaura izvozvo ndokusaka tanyora tsamba kuti church imire papozisheni inohwisisiwa navanhu.
Avo vanga vari mutungamiri weZimbabwe Council of Churches Reverend Makumbe vachitaura vari parunare muHarare.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nasi vatambira zviri pamutemo kusarudzwa kwavo semumiri webato remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi.
I proudly accept your nomination for President of the United States.
Ndinotambira kundisarudza kwamaita kuti nditungamire bato musarudzo yemutungamiri wenyika.
Aka ndike kutanga vaTrump vachitaura kubva zvavaedza kuurayiwa nemusi wemugovera naThomas Matthew Crooks kuPennsylvania.
Crooks akabva apfurwa nemapurisa akafa. VaTrump vataurawo nezvekuda kuurayiwa kwavakaitwa vachiti zvinhu zvinorwadza zvakaitika kwavari uye havadi kuramba vachizvitaura. Vati vakapfurwa panzeve yekurudyi vachibva vatanga kubuda ropa. Vati pavakanzwa mabara achirira nekuvapfura panzeve vakati,
"Wow, what was that? It can only be a bullet." And moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood.
Iri ibara chete pandakasimudza ruoko rwangu rwakange rwazara ropa.
Vatenda vanovachengetedza veSecret Service nekuvadzivirira kwavakaita kuti vasapfurwe. VaTrump vativo vari musarudzo kuti vabatanidze nyika yose yeAmerica. VaTrump vakaziviswawo kuti vakasarudzwa vachadzinga vanhu vose vasina magwaro ekugara muAmerica zviri pamutemo.
We want people to come into our country, but they have to come into our country legally.
Tinoda kuti vanhu vauye munyika medu, asi vanofanirwa kuuya zviri pamutemo.
Izvi zvashorwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya, mashoko aya mashoko atingati kachamazibo zvevaTrump vagara vachisikamwa nekuva neyatingati pachugu hard stance paimmigration. Nango pavanga vari president pasecond term yavo vaitopromisa izvozvo zvokuti vachadzinga vanhu vanenge vasina mapepa, vanenge vari kana macriminals and all that stuff. But it was about the immigration by election, you know, it's a very hard topic. Saka ndona sekuti kutaura mashoko avo ikoko kudawo kuti vawanewo mavhoti kubva kune vamwe vanhu vasiri kufarira zveimmigration muno muAmerica.
Vataurawo nezvekuendeswa kwavo kumatare nemhosva dzakawanda dzavari kupomerwa vachiti zviri kukonzerwa nevebato remadhemocrats vari kuda kupinza zvematongerwo enyika mumatare. Izvi zviri kurambwa nemadhemocrats achiti munhu anotongwa nemhosva yake pasina kutarisa kuti wabuda mbamani. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisira muvhangeri vaFranklin Graham avati Mwari ndiye akapa kuti vaTrump vapukunyike nepaburi retsono pavakapfurwa. Aimbova mutambi wewrestling Hulk Hogan ndemumwe ataurawo pamusangano wanhasi achiti vaTrump igamba. Asi kunyangwe vaTrump vange vachitambirwa nemufaro, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kubato remadhemocrats, uko vamwe vave kuti nekuda kwekukegura muutungamiri wenyika vaJoe Biden vave kufanira kuenda pamudyandigere vosiyira mumwe munhu kuti akwikwidzane navaTrump. VaBiden pari zvino vari kumba kwavo kuDelaware kwavari kumbozorora sezvo vakabatwa nechirwere cheCovid-19. Asi vari kutsika madziro vachiti vanokwanisa kukwikwidzana navaTrump votungamira nyika kwemamwe makore mana. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zviri pakati pevanhu vanoda kusvika zviuru mazana matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 609,000. Zvinosanganisirawo zvizvarwa zvenyika iyi zvakadzimirwa naRembozha neBotswana Communications Regulatory Authority kana kuti BOCRA musi wa30 Chikunguru. Ko, chii chakapa kuti Botswana itore danho iri? Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Izvinotevera kudzikwa kwemutemo unomanikidza vanhu kuti vanyorese nharembozha dzavo kana kuti masim cards pasi pechirongwa chinozivikanwa nerekuti mobile know your customer kana kuti KYC muchirungu. Chirongwa ichi chasiya zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri pamene sezvo vamwe vaichengetera mari munharembozha dzavo vave kutadza kuitora uye kutaurawo nehama neshamwari kwave kunetsa. Mumwe mugari wemuguta reFrancis Salvadation Geoffreys vanoti chirongwa ichi chasiya ruzhinji rusisina zano.
Sezvo tiri munyika isiri yedu kana paine machallenges akaita sebreakdown of communication, looking at tematural matiri pane technology mafones kana tatwa cut from kusikana na sim card. One, most of my transactions are made through my mobile phones. Tatasa kwanza ita my transactions nema phones yedu.
Kuti vabva kure vakwanise kunyoresa masim cards avo panodiwa magwaro ekugara kana ekushanda muBotswana zviri pamutemo uye magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Zvizvarwa zveBotswana zvinonyoretsa zvichishandisa zvitupa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekuruka musoro muguta guru reHaburoni muzvare Memori mugariri vanoti bhokra iri kuomesera vanhu.
Havasi kutibata zvakanaka ipapo. Kuti uite pemita zvisinyore muno, hazvisinyore. Zvinhu zvinotonetsa kakureva kuti zvinhu zvacho zvakatongooma.
Mumwe mugari wemuFrancistown namai Teresa Maenzanise vaudza Studio 7 kuti urongwa uhu huchapa kuti zvimwe zvezvarwa zveZimbabwe zviite chitsotsi zvichishandisa vamwe vanhu kunyoresa nharembozha dzavo.
Saka kutongofoseka kuti vatsvage vanhu vanogara munomu. But it should be risky also kutemba munhu. Munhu anogona kuchinjira aona kuti waisa mari yakawanda kana kuti wokurambira. Hakuna kwaunogona kunowina nyaya yacho.
Mumwe mukuru anoona nezvekunyoreswa kwemasimukadzi muBokra muzvare Masako Jeremia vanoti urongwa uhu huri kuitirwa kudzivirira umbavha hunoitwa pachishandiswa nharembozha uyo kutumira mari kune vanopfurikidza mwero vakaita seISIS, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Boko Haram nevamwe.
We are hopeful that the law enforcement
tine chivimbo chekuti zvicharerukira vemitemo mukuferefeta nyaya yekuchorwa kwemitemo. Kunyoreswa kweKYC kunoshanda sechidziviriro chekuparwa kwemhosva kuchishandiswa nharembozha.
Urongwa uhu hunosungirwa munyika dzakawanda patsi rose kuti anenge achishandisa nharembozha hazikanwe kuitira kuti kuferefeta kwematikiti vakuite nyore kana pachorwa mutemo. Masangano akaita sere Financial Action Task Force kana kuti FATF nemuzinda kuFrance ndiwo anokurudzira kuti nharembozha dzinyoreswe zviri pamutemo pasi rose. Izvi zvinoitirwawo kurwisa uori pasi rose kana kuti money laundering. KYC inobatsirawo kuti vanhu vakwanise kutumira mari nechimbi chimbi uye kudzikisa mari inoshandiswa nemabhanga pakuita bhizinisi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vakuru vanoti ngaibviwe paruzhinji. Ndozvatinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda nianonzwa muineni Tavo Kancube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Kupa chitatu hapa. Tiritose muchirongwa Diaspora Forum. Tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei?
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganyahuye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganyahuye.
Ngati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook ne pa web page inoti www.voashona.com.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Makambani akawanda pasi rose kusanganisira endege, mabhanga nenhepfenyuro anonzi amboita dambudziko guru zvekutombotadza kushanda nekuda kwekugadziriswa kwedande mutande reMicrosoft kuti rizvidzivirire kubva kune vanoda kukanganisa mashandiro aro kana kuti antivirus program. Israel inoti munhu mumwe chete afa mushure mekunge chikwata chinopfurikidza mwero cheHouthi icho chine muzinda kuYemen chatumira ndege yemhando yemadrones ikadonera muguta guru renyika Tel Aviv. Chikwata ichi chinotsigirwa neIran. Vamwe vagari vekumaruwa vave kukwira zvemudhudhudhu mukufamba sezvo motokari dzave kudhura uye dziri shoma nekuda kwemigwagwa isiri kufambika. Nunurai jena anotipanya inotevera.
Mumwe anoshandisa zvinodhudhudhu mukufamba ndiva Colin Matope vekukasimure kuhurungwe mudunhu remashona rendi West. Ava noti mitengo yazo yakanaka chose.
Unokwanisa kuti kubva kumba unoisa $2 kunouya 2 and 4 kudzokera instead of $4 kubva kumba kuya kuno kadistance yatinofamba. Saka mudhudhudhu uri cheaper than matransport mamwe osa nekuoma kwakaita upenyu chaizvo.
Mugaro wekumanyene mudunhu remashona rendi East Va Simon Mukuruva vanotiwo zvimudhudhudhu zvinofamba kunyange pasingapindike nemotokari.
Mari yavo yavanotibhadharisa iri fair because ndofamba nokasira. Panhu panenge chida kuenda nemudhudhudhu kana nemota, nemudhudhudhu ndokasira kusvika because ndofambisa road ngekudimuri.
Mumwe nechimudhudhudhu anotakura vanhu ndivasimbarashe manjengwa vekuhurungwe vanoti basa iri riri kuvapararamo. Vanoti vari kuwana mari inosvika madhora ekuAmerica 15 vabvisa madhora matatu emafuta ekufambisa.
Zvichienderana nekuhaiwa kwacho kwaunenge waitawo pazuva, asi ukajumawo kana 3-4 vanhu $15-$20 aite haushayi.
Vamanjengwa vanoti vanotyaira mudhudhudhu wavo vasina rezinesi nekuda kwekushaya mari yekunoritora. Vanoti vakatenga chimudhudhudhu chavo nemadhora ekuAmerica chiuru nemazana maviri kana kuti US$1,200 mushure mekutengesa fodya yavainge varima.
Kuti uzoriuze bhajeti amari kutora laisensi uku muriwo inenge chitoyo kuda urarama.
Mutauri wesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe vamunesu munoda wafa vatenda kuti veruzhinji vave kushandisa zvimudhudhudhu.
Namba yavo yekuwedzera kura inozviremedza saizvozvo nokunonzwisisa kuti kune dzimwe nzvimbo mota dzingadaro dzanyatsokwanisa famba kana kuti iri shoma.
Vamunoda wafa vati vose vane zvimudhudhudhu vanofanira kunge vaine marezinesi uye kufamba vaine maheremeti anodzivirira kukuvara zvakanyanya kana paita njodzi yemumigwagwa. Vachiwo kudzivirira tsaona vari kupa mashoko echenjedzo kune vose vanoshandisa zvimudhudhudhu.
Takatomboita kufamba tichikurudzira vanhu vakadai kunyamapanda Karoi nekuplumtree iro gore rino kana tatapedza izvi nyika iyo.
Mumwe mushandi webazi rinopa marezinesi revehicle inspection department uyo aramba kutipa zita rake sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti uwandu hwevanhu vari kutora marezinesi ekutyaira zvimudhudhudhu hausi kukwira zvakanyanya kana zvichienzaniswa neuwandu huri kuita zvimudhudhudhu zvacho. Mushandi uyu anoti kutora gwaro rekudzidzira kutyaira chimudhudhudhu kana kuti provisional license zvinoda madhora ekuAmerica 20. Mumwe mukuru munyaya dzekukuriswa kwemashoko mubazi reZimbabwe Road Authority kana kuti Zinara Amai Tsungi Matiure Manyeza vati zvimudhudhudhu hazvibhadhare pazvinofamba mumigwagwa kana kuti pamachoges, asi vati zvinofanira kubhadhara madhora ekuAmerica 40 pamwedzi mina yega yega pagore semutero. Amai Manyeza vatiwo zvimudhudhudhu zviri kuwanda zvichienzaniswa nemakore adarika.
Kana tikwanisa mamotosaiko dzabhadhare pamachoges bat azhinji anenge ari tori registered.
Kutakurwa kwevanhu nezvimudhudhudhu kuri kuitika mune dzimwe nyika dzakawanda dzemuAfrica kusanganisira kuNigeria, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Zambia nedzimwe. Kunyika dzekumabudazuva kweAfrica zvimudhudhudhu izvi zvinonzi boda boda. Nyaya yekutyaira vanhu vasina marezinesi nezvekudzivirira kana kuti mahelmets inonzi neWorld Health Organization kana kuti WHO iri kupa kuti vanhu varasikirwe neupenyu mutsaona dzemumigwagwa. WHO inoti pasi rose njodzi dzadzikira nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5%. Asi muAfrica njodzi dzemumigwagwa dzakwira kusvika pazvikamu 10 kubva muzana kana kuti 17%. Muna 2021 chete vanhu zviuru mazana 250 kana kuti 250,000 vakafa munjodzi dzemumigwagwa muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi ku Studio 7 inindi nova kugokwe tokumbira kuziva kuti kubva kusungwa kwana vatimba vachisungwa vachigara mujere mwedzi watopera vatimbo huyo ihwira vachamisa kasi vakatobuda zvachose vakabva vatoiginua asi zvisinei vanhu vakaita sana timba ndo vatinoti the real leaders vanosungwa nevanhu vavo vachitambura pamwe nevanhu vavo ivo vari kungokundikana kungotauravo kungoedha his voice kuti chii chiri kuitika deni taiona vanhu vakaita sana timba ndo vanhu vekuti kana taakuronga musangano wakasimba ndo maleaders kwete vamwe vanhu vane luck rokungodiwa navanhu asi iwo ndo anonzi mawhite elephant.
Mazirasei pa Studio 7. Aiwa, ini ndinonzi mupostori. Ndauyawo nenyaya yangu. Nyaya yekunyanya kundirwadza ndiye masungirwo atiri kuitwa mutaundi. Tiri kutadziswa isusu kutingati kungwavha ngwavha kwatinenge tichiita nokuda kwemapurisa ari kutisunga. Saka kuti dai chihurumende ichochi chichagona kubva zvimwe tingave tirinani bhosi kunzi panya hakuna mabasa. Hatina kwatiri kushanda tobudirawo kufamba tichitirega tinongwavha ngwavha. Tumhu racho rese rotanga kuti dzinga saka vanoda kuti tiite sei. Saka kuti chihurumende chemunangagwa chine timhu yake yese nevambobva. Kana kuti nyika kachikumbotengeswa kuuya vamwe vanhu zvingatove nani ndo mashoko angu chete ndisvitsirewo kuti aiwa kwavari kuti aiwa mashoko maitiro avari kuita hatisi kumada maitiro avari kuita haadiwe najesu haadiwe namwari ndatenda.
Makadiko muri Zimbabwe yaropa saindi ufushi moyo ndoda kufara nokutenda zvikuru kuona Donald Trump nasi vachitaura neunyoro pamusangano waiva romusangano wakanga wachitaura mazuva mana zvinhu zvinofadza zvikuru vachitenda mwari waabrahama nokuvararamisa kwavakaita kuti vakasiya padiidiki pekufa ndozvinoita mwari kana mwari achida kuti urarame vazhinji vakaparadzwa vana mambo David vakapona nenzira dzakafana nedziya saka da kutenda zvikuru kuona vaTrump vachitaura zvose zvakasiyana-siyana kana vachinge vapinda vachapedza hondo iri pakati perussia neukraine vachapedza hondo iri pakati pehamas neisraeri vachapedza hondo dziri kunana afghanistan nehor kunana cuba vana venezuela nerona namexico nedzimwe nyika saka zvinhu zvino zvandafarira zvikuru chandinonyanya kufarira marepublicans ndinofarira nhau yokuti avafariri kuti varandakadzi vabvise paviri nezvimwe zvakasiyana-siyana saka ava ndinofara zvikuru nemutevedzero wavakasarudza vavhinzi kuva nemabhizinesimeni akafanana Elon Musk vachiti vari kuvatsigira vararudzwana vakawanda vari kuvatsigira nemusiya rwe amen.
Makadii paStudio 7 makadii? Ndoda kuti tizivise nyika kuti avo vanonzi vamalaba navamunangagwa ndivo vanhu vari kutosunga zvinhu zvese naminista wezvemutemo kuti vanana baba timba varambe vari muchemo. ZANU PF yakushandisa matare nezvemutemo kumbunyikidza vana veZimbabwe.
Aiwa, tinotenda idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mashoko enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Tinokurudzira kuti musarebese mashoko enyu uye musataure mashoko ekunyomba.
Ichi waza Friday my darling. Waza Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weZim Dancehall Craig Max Ngwenya remagitare achinzi Tiger Kralin Fire. Ngatinzwei hurukuro yaita na Evans Zininga weStudio 7.
Magitare ndakatanga 2015.
Saka vabereki vaiti kudii muchitanga magitare?
Ndingati ndichitanga ndanga ndina moms most of the time ndo vandaigara navo muchembere. So vaimbotiwo ndozokutamba but vakatozongoona kutoti hei tingatomisa mwana pamwe ndiro talent. Asi mudhara vaisasapota pakuti vanonge vaitoti ndezvefodya but at last vakapedzisirawo zvavo so supportive.
Vari kuitambira sei veruzhinji?
Semunhu ari kugara muSouth Africa pavanhu vandinge ndichionawo pandinopefomawo vanodaira ndisingazive kunyika yechizvarwa nekuti ndendisanganawo nemamesages mumagroups nana Facebook masocial media platforms vachisimbisa basa zvinopa izvo Sunani pa yozo simba. Rukuti ndirambe ndichipinda mustudio.
Yachimbo feda. Ja nikuda neva meke. Ka tijango eta weke. Nemde yakunyangwe zangu zviri down. Pachiti lengo fidi kan. Mimi les dame. Adiswanya fide. Asina imi kama breda dim. Hami breda dim. Unyangwe iri nai. Hino uya tiri pamwepo. Tiri pamwepo.
Challenge. Producers, my big producers, because Trukunoku, Nana South Africa, to Kanakatora, and I'm Koma was kid, he was in Ramari, went to Pachi, beat, no, no, Sabuda Sagadaro, because they don't reply, have other replies at all.
Vanuda Kubata, Nuguana Papi.
Vaninga Chidakutaura Nene, Kanatuanga Chidaku, Shandane, nothing, this is a South African number 067-298-07-00 Then pama social media platforms Zita Randino Sense Sandy Tiger Kreline Fire in all my platforms SSL.
Was a Friday chindi pakamwe chete kekubudana kumdariro kanzwisa timborowa zvishoma nas
so yandoda kusia nas kwa tsigiri wangu nevese vakateera ndakaita nemukomana anonzi Rebodi aisati yabuda kuma platforms asi tikusenza hatidoti tione vidio tiite vidio pasanhu iyoyo.
We run it. Remember where you come from. Mm-hmm. It's a hot, it's a roll. SP as we see is the one they know. Grebo, tell them no. Fashion is your double double. Ah, panika eu chopper. We have to get rich. No struggles, but energy kuno to it at this matter. I'm calling my name. Get to you to choose to be a boss. I'm calling my name. Get to you to just stop the fear. The fear. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So mistake. I think I'm spending my setup. Honey, Marina is on my head up. Dota 15 million. Ever shop. Pamarin in a fashion. If I want to get the gallon, I take your pardon. Mari in the dog, the bandon, is a co butter, yako bola. I'm calling my name. Apacha da jeba panda. I'm calling my name. Apacha da jeba panda. Get the youth to be a didala, didala. Marie ain't a choice and a color, ain't a color. That's the mistake, be the paper where you're there. I saw pretty money, Monday to Sunday.
How is it here? But in a bed.
Money are free. I saw pretty money there. Search pretty money there.
Aiwa tinotenda zvikuru Evans nekuramba uchipa mukana vechidiki ako kambo kanonzi I'm calling money kubva kuna Craig Max Ngwenya. Vanoda kuti tiridze mimanzi dzavo pano pa Studio 7 tipate pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Musa kanganweo kuterera chirongwa chedu che live talk na 8 PM nasi. Apo tichange tichi tarisa nyaya ya va Trump uye kutambira kuti vatungamire bato rema Republicans musarudzo dzichaitwa munambudzi sarudzo yemutungamiri wenyika. Aiwa vateereri vatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndinoti murare zvakanaka ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele na Get to Bed.
Soko isika disen